Washington, wishing you a great day.
Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 27 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dare reHigh Court rinoti vanhu vanokwanisa kukukudza nzvimbo nhanhatu dzedare reparamende dzenhengo dzebato rePeople's Democratic Party. Muimbi ane mukurumbira Hosea Chipanga anoti ari kukupidza kuve nhengo yeparamende inomirira dangamvura Chikanga. Jaji vedare repamusoro reAmerica Justice Stephen Breyer vanoti vave kuenda pamudandigere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Repamusoro reHigh Court nezuro rakapazvo mumwe mutongo wekuti Zimbabwe Electoral Commission iti zvekare vanhu vakwikwidze nzvimbo nhanhatu dzedare reparamende dzenhengo dzebato rePeople's Democratic Party PDP dzakakwikwidza pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance muna 2019. Nhengo idzi dzakadzingwa nevari kuzviti munyori mukuru webato rePDP vaBenjamin Rukanda. Dare rimwe chete nemusi wechipiri rainge rapa mutongo wekuti nzvimbo idzi dzisaitwe sarudzo. Nzvimbo idzi dzinosanganisira Harare East yemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa, Nkulumani, Mbizo, Kambuzuma, Mutasa South nePumula. Izvi zvinotevera kukwira zvakare kudare nezuro kwakaita varukanda kunyangwe vamwe vatongi vematare vari kuti havasi ivo munyori mukuru sezvo vakakwikwidzavo sarudzo nemumwe mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition. Hatina kukwanisa kubata varukanda kuti tinzwe divi ravo. Hatinavo kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi. Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeCitizens Coalition for Change vaJefferson Chitando.
Zvaakuitwa neZimbabwe ava mahombwe amba navana chairo. Icho chinokashambadza ndechekuti varukanda sokuziva kwandinoita nepavanogara pamhandamabwe apa kuti vagokwanisa kuti vave vanoita zvinhu zvose zvino kuzvifungira zvinhu zvose kuti vamanya kumatare dzimosva vazondodai, ndinoona zvichindirambira kuti ndivo vari kufunga zvinhu zvose izvi. Ndinoona sokuti iyi inenge ichingova mano mano anobva kuZANU PF ndiyo iri kuita zvinhu zvose, ichifungidzira kuti inoda kuti ityore mwoyo yevana veZimbabwe, ityore tariviro, iyezve ityore nokuodza mwoyo vana veZimbabwe kuti vasaenda kundorwisana nevanofanirwa kuva vakatarisira kuti vanotarisa kuti ivo nguva yosei dai tawana rusununguko, asi rusununguko tinogona kurwara chete kana munhu angagwa neZANU PF yabva.
Asika veZANU PF vanoti makozora vamunangagwa mafuta enguruve vasina kudya nekuti kakurwisana uku kuri mumapato anopikisa ZANU PF ingadei panyama imweni.
Ivo vana munangagwa ava ndovotuma vana rukanda kuti varambe vachitokonyora kuti isu tigoramba tisina kuisa ziso redu patageti yedu, tisina kuisa ziso redu patinofanirwa kuti rwendo rwedu rwunofamba, toramba takatarisa kudivi kuti tigogumburwa tigodona. Zvine izvi vayangira yaona isu tinoziva kwatinoda. Matare dzimosva tinomaremekedza chose, asi kana zvakuita sezvizvi zvaakunyadzisa.
Asika tichitaura negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vanotiwo aiwa Matare dzimosva akazvimirira oga uye vezanu PF vanotika imiwo vanopikisa munoenda kumatare akapa mutongo wamune muchiwirana nawo mopemberera asi pakapiwa mutongo wamusingafari nawo moro abembera kuti matare ana kuzvimirira oga
matare dzimoswa muZimbabwe ana kuzvimirira ndo zvikuru chotinoziva ndechokuti icho matare dzimoswa anoshanda achipwa instruction inobva kuzano PF
nengo ye Citizens Coalition for Change va Jefferson Chitando vange vari paronhare kumasvingo na Blessing Zulu we Studio 7. Nomination court rakagara nezuro pagweru Majestic Scott rikatambira mazita evanhu vari kuda kukukwidza kuveva miriri veparamende nevamwe vari kuda kuve makanzura kudzanai musengi anotipa nyaya iyi
nzvimbo ina dzinoti Gokwe Central, Kwekwe Central, Berengwa South nemkoba dziri kuda vamiriri veparamende kwozotiwo maodi gumi nerimwe ari kuda makanzura mudunhu remidlands mapato anoti Citizens Coalition for Change MDCT nezanu PF akwanisa kuve nevanokwikwidza munzvimbo dzose ina kunze kwekumberengwa South uko MDCT yatadza kuwana anomiririra Muzare Judith Tobaiwa, The Citizens Coalition for Change, ndiwo munhukadzi ega aisa pepa ake kuti akwikwidze kuve mumiriri wekwekwe Central. Muzare Tobaiwa vari kukwikwidzana nava John Mabrazi veZanu PF navaveke Zelandlovu veMDCT uye vaLenin Nzingire veUnited Zimbabwe Alliance. Vati vari kutarisira kukunda. VaAlbert Chadoka avo vari kukwikwidza kuve mumiriri wemukoba vakamirira bato reMDCT vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda.
Ndinofunga ise mugaro wemukoba vanhu vanondiziva ende ndinoimba kuti vachandivhotera vachangodzosera constituency kubato rainge iri remdc kubva kuna 2000 kubva pekutanga ndo zvandoona zvichaitika kumukoba because vanhu vanoda bato ravo vanhu vanoda MDC the original party saka ndinotarisira kuti tinohwa
vaive mumiriri wemukoba vasati vadzingwa nebato reMDCT vaAmos Chibaya vari kukwikwidzawo pasi pebato reCitizens Coalition for Change mudunhu iri vatiwo vanotarisira kukunda taedza kunzwa kubva kuna vaWilliam Gondo vari kukukwidza kuve mumiriri wemukoba vari pasi pezanu PF asi vati vanotaurirwa nevakuru vakuru vebato ravo avo tisina kukwanisa kubata mune imwewo nyaya kanzuro yegweru yakadzimirwa magetsi nezuro nekuda kwechikwereti chainacho kuZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company chikwereti ichi ndechemadhora mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana nemanomwe 247 million RTGS muchiziviso chayaive yabudisa nezuro kanzuro yaive yati yainge iri kutadza kupomba mvura kubva parange booster station kuendesa kuvagari nekuda kwekuenda kwemagetsi asi yakazobudisa chimwe chiziviso chekuti yaive yadzimirwa magetsi nekuda kwechikwereti ichi mutauriri wekanzuro muzvare vemba yechingwaramuse vati havakwanisi kutaura nesu panyaya iyi sezvo vari pazororo kanzura uye vari sachigaro wekomiti yemari vaMartin Chivoko vabvuma nezvenyaya iyi asi vati vange vari mumusangano neveZETDC kugadzirisa nyaya iyi
vari maresidensi vasiri kubhadhara zvikwereti zvavo vamwe vacho vakapeisira kubhadhara pakaitwa 2013 right off paya nanhasi vamwe vagari havasati vambosvika pamukova welocal authority kuti vabhadhare
hatina kukwanisa kunzwa kubva kune veZETDC panyaya iyi mutungamiri wesangano regweru Residents and Ratepayers Association vaCornelia Selipiwe vati hachizi chinhu chinotarisirwa kuti kanzuro idzimirwe magetsi nekuda kwekutadza kubhadhara asi vatiwo vagari vanofanirwa kubhadhara mitero yavo kukanzuro kanzuro inoti vagari nevemabhizimisi vane chikwereti chinosvika 1.3 billion RTGS kukanzuro ndakamirira Studio 7 mugweru ndini kudzanai musengi
Zerezo utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe 167 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi maviri nemumwe 5321 Ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevatatu 228,943. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nezviviri zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevasere 4,252,378. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi masere nechimwe nemakumi maviri 3,281,020. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mana nezvisere zvine mazana manomwe ane gumi nevatatu 48,713. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muimbi ane mukurumbira zvikuru Osaya Chipanga anoti ari kukukidza musarudzo dzemabai elections dzichaitwa musi wa26 kurume. Chipanga anoti achakwekudza ari pasi pebato repatriotic Zimbabwean Party kuti amirire dangamvura Chikanga muparamende. Chipanga anoti akasarudza bato iri nokuti vatsigiri nevatungamiri varo vanoda Zimbabwe kupfuura bato, kwete zvaanoona vamwe vanoda bato ravo kupfuura nyika.
Ndinoda kukwidza kuita member of parliament ndakamirira bato repatriotic Zimbabwe.
Semunhu anozikamwa zvikuru munyaya dzekuimba idzi, sei makafunga zvokupinda munyaya dzematongerwo enyika?
Ndinofunga kutoda kuzadzisa zvandinoimba nekuti izvo zvandinoimba zvachezvo zvakatondiparira ngozi nematongerwo enyika. Kuti zvandinoimba inini idzidziso inobva kuna Mwari inofanirwa kuteedzerwa munyika. Saka ndinenge ndakutora the practical side zvinenge zviri mupractical kuti pamwe wanga ndionawo ndiri serious, nekuti kuimba chete vanenge vangovhara mumaredhiyo kuti izvi hazviite izvi. Ndofunga pamwe ndikaitawo zveaction vanondionawo serious kuti no ndine shoko kana kuti gwara randinodira ndinoziva rasvika vanhu ratofanirwa kuteedzerwa senyika. Saka vakandipa mukana iwo nyika ndogona kuibatsira nemazana iwavo.
Chii chamunoda kuitira vanhu vedangamvura Chikanga chakatadza kuitwa nevamwe vakamirira nzvimbo iyi?
Ichokwadi ndechekuti zvinhu zvese zvinotangira pazivo, nekuti tikashaiwa zivo tinobva tagona kutadza kuita zvinhu. Saka zvinhu zvakatadzwa kuitwa kudangamvura kwedu kunoku zvakatowanda zvokuti vanhu varidini vari kutambura matambudziko ariko mvura chaiyo chaiyo. Tari kuti kudanga mvura iyoyo haritoshandi, vakatoti zvavo kudanga zuva nekuti mvura yacho haitoriko, inotanga ikoko inotoshayikwa. Asi mvura iri kubva kuna Pfumbwe ari kuyeredza mvura kuendesa kuMozambiko, asi iri kutadza kusvika muno mudanga mvura macho. Nepamusana pekuti pane zvinotadzisa, but tikazozvitarisa unoona kuti ruzivo ndorwuri kushayikwa, nekuti nyika haigadziriswi nemari, inogadziriswa nenjere. Njere ndo dzinochizoita kuti nyika iite mari. Manya,
bato renyu repatriotic Zimbabwean Party iri rakamirira zvipi uye rakasiyana sei nemamwe mapato?
Ndikati chandakatanga kutoonawo inini kwembo yandafamba nayo semu ndichishuvira kuti ndavanawo vangaedza kunga vanondinzwisisawo chinangwa changu, nechekuti tichitarisa uchiona iro zita racho rekuti vaite vanhu vari patriotic nenyika yavo. Ndoti tiri kuita dambudziko rekuti vanhu vaakuda mapato avo kudarika nyika yacho iyoyo vanofanirwa kugadzirisa. Saka ndofunga nzira yakanaka yekuti ngatide nyika kukunda mapato.
Chokutanga chamoda kuita vachipanga, chokutanga chamunoda kuita kana masarudzwa chii?
Ya chendika te chini chaka yayo kuisisa dambiziko guru ni uzunguza kukini unu tangira pa mfura tika dambiziko re mfura kunoku saka hapa ipapo ndi wada upata risisa na uti ndo tuweziwa zangu se munu saka uti matambiziko ya asiku vapa kushewa maria asiku ti aru vapa kushewa jere saka ndi noto daku nita utikana na yawa wagari wacho ndoto waone sawa kuti matambiziko hali kubapa api noti nita dambiziko reku daku gandirisa dambiziko tisika zipa nutangira dambiziko racho saka na wisika zipa nutangira dambiziko mneinda kunubata nipasiri ipo saka jugu ya kuwara kiza uti matambiziko hidu danga mfresi kango hali kumbu papi
uyo ange ari muimbi anemu kurumbira Osaya Chipanga ari kukwikwidza kumirira danga mvura chikanga muparamende ari Parunare kwa Mutare ne Studio 7. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano rinorwira kuti munyika muine nesarudzo dzakachena re-Elections Resource Center vapedzisai Jack Zaba. Vanoti zvakakosha kuti munyika musimbiswe nyaya dzedzidziso pamusoro pezvinodiwa kuti munhu akwanise kunyoresa kuti akwikwidze musarudzo dzemunyika. Vazaba vanoti vanokurudzira danho iri nekuda kwehuwandu hwevanhu vavanoti vakarambirwa mapepa avo nezuro nedare renomination court vachida kunyoresa kuti vagokwikwidza musarudzo dzemabai elections dziri kuuya muna kurume gore rino. Jonga Kandemiri we Studio 7 abata vazaba kuti tinzwe zvizhinji.
Tinoona kuti vanhu vauya nehwando hwavo vachitaridza chido chavo chekuti vamirire vanhu ende mukana wakanaka ndo zvinonzi utongi wechekerere. Asi taona mune zvinhu zvakawanda zvinenge zvichisiyana pakuti aiwa nekusanzwisisa kune vakawanda vamwe taiona vachiuya vachida kukwikwidza asi ivo vasina kunyoresa. Asi mutemo wesarudzo unonzi Electoral Act waitotaura ivo kuti kana uchida kunge uchikwikwidza unofanira kunge wakanyoresa mugwaro revavhoti. Asi vamwe vaingouya vachizoitwa inonzi rejection iya.
Asi kune vanhu vane huwandu here vakadzoserwa nenyaya yemagwaro avo kana mapepa avo anga asina kunge akatsarukana?
Ona vanhu vakati wandei nenyaya yekuti vaiuya vasina mapepa akakwana akafanira aitarisirwa nezeki. And chinoitika vamwe vaiuya sezvandambotaura pekutanga kuti vaiuya ivo pachavo vasina kurejesa kuvhota, zvinhu zvisingabvumirwa nemutemo. Vaiuya zvakare vasina vanhu vashanu zvokuti vaitiwa about 5 people. You are nominated by 5 people to be a member of parliament. Vamwe vaiuya vasina vanhu ivavo.
Tinoona kuti aka akasike kutanga kuti nyika inge ichiita sarudzo vazava, dambudziko iro ringagadziriswa sei mune ramangwana tichiona kuti muna 2023 nyika inenge yadzokera zvakare kusarudza?
Chandinengada kutaura ndatoda munyika medu idzidziso kudzidzisana chinodiwa kana pangava nomination chii chinodiwa pakuti ukwikwidze iwe mugaro wemuzimbabwe kuti ukwikwidza kungava vakanzela kana kuva MP. Ndo chinhu chandaona chingadai chakashota munyika medu.
Vapedzisai Jack Zaba vari Parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday, nyengo ye ZANPF yakaenda kumatare ichiti kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa somutungamiri webato iri hakuna kuitwa nenzira iri pamutemo. VaSebeth Musengezi vanoti vakuru muZANPF vari kunyepera dare uye havasi kuudza dare zvose zvavanoziva pamusoro penyaya iyi. MuNewsday makare dzimwe nyika dziri nhengo dzeUnited Nations dzinoti Zimbabwe haisi kuchengetedza nekukurudzira kodzero dzevanhu. Zimlife.com rinoti bato re Citizen Coalition for Change rakanyoresa vatsigiri varo vaviri vaviri munzvimbo mbiri muBulawayo, izvo rinoti zvinoratidza kusawirirana kwevamwe vakuru mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mungaze Studio 7, ini ndinonzi Misi Majoni kana kuti maambosi. Ndikutaura ndiri kuPretoria kuRongo Street. Anyway, ini zvangu ndinofara nekuchinjwa kwakaitwa Zita neMDC. Vakaita zvakanaka, MDC Alliance vakaita zvakanaka kuti tave TCC. Ndinofara nazvo, ini vana mai vedu kumusha vachaziva kuti mukomana neyellow color zviri kuendeka. Endi hatiri kudzokera kumasure, asi TCC ndizvo ndizvo kuite zvekutamba chaizvo chaizvo. Ipo pane yese ipapo, Mwari dai atiwanira nyasha.
Mangwanani ngwangwanani vateereri kwose kwamungadai muri kumativi mana akasiyana enyika. Ndinoda kutaurawo pamusoro pecovid-19 nenyaya yevaccine. Tisikazivi zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu vari kufoswa kubayiwa mavaccine. Vanhu vari kungofamba muzvikoro vana vachizodzokera kudzimba vachiudza vabereki kuti vabayiwa vaccine pasina zvokuti vawirirane vabereki vacho. Ndizvo here, ndiwo here mutemo unokodzera kuti uitwe pakufosa vanhu kubayiwa vaccine, kana kuti vanhu vanobayirwa nenzira yakanaka, kana kuti vanofanira kutaurirana nevanhu, kutenderana nevanhu, then vobayirana nevanhu? Pane zviri kuitika nhasi kuti vana vari kufoswa kubayiwa muzvikoro. Handizivi muri kuionawo sei iyaya yakadai ngeiyona Zimbabwe, muri kuzvionawo sei kwese kwamuriko?
Apo pastudio apo vana mukoma Jonga, muri seinyu? Tiriko vanhukadzi, tiriko taizoonawo mameseji edu totumira, asingaverengi tombodzokera sure tomboteverera varume anenge achitumirwa. Ndinotenda hangu nezvakaita president wedu vachamisa pakuchinja zita revakaita. Ndotoshamisikawo mhonzero kana vava kuti achamisa vakaitora vanhu vedu. Takagara tataura kudhara kuti pana chamisa ndopatinoenda, angava akati chimuti zita ndopatinoenda. Tinoda chamisa tasingadizite sura Alliance. Saka chimwe chii futi, ndinotenda nezvakaita president chamisa, ndinotenda hangu, ndinotenda mwana umwe akumira nezvake. Hakusisina uchati nhingi wazodai, isitomira newedu veAlliance. Mira vogavo veMPC vakupe navo mhonzora vogavo, isitine wedu chamisa.
Pastudio 7 apo, Pastudio 7 apo, makasimba here, makasimba here vese vashamarari. Ndinonzwa kufara nekuchinjwa kwakaita zita nava Nelson Chamisa. Imwe kunzi CCC. Aiwa aiwa, makagona makagona purezidendi. Ndimi purezidendi wevanhu chaivo, ndimi purezidendi wezvido zvevanhu. Zvino makufanira kufamba kumaruwa muchiudza vanhu nezvezita iroro, machembere vachiziya vaone kuvhota. Nditaurai mhishi paCape Town apo.
Makadiko veStudio 7, indetwa simba rashe mudzimiri, ndiri kuno kuPretoria. Aiwa, tinoda kutenda veStudio 7 nekuti pakurira nhau mukitiudza zviri kuitika kuZimbabwe. Tinokutenda izvi nekuti hamuna dira munorerekera. Aiwa, ngazviende mberi pamberi nenhau. Ndichito kuna vamonzora, aiwa, nzvuga dzangu kuremerai, dzanguvawo nharo zvadzo, dzanguvawo nharo nzvuga dzaku kuremerai vamonzora. Ndatenda hangu.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngati mboendai ku Cameroon chione kuti mitambo ya Africa Cup of Nations yakamira sei. Pa mitambo yakatambwa nezuro chitatu mushure mukuita mangange Egypt yakakunda Ivory Coast 5-4 pa mapenalty. Ukuo Equatorial Guinea ikakunda Mali 6-5 pa mapenalty. Nemusi wemugovera Gambia ichatamba ne Cameroon mu quarter final. Ukuo Burkina Faso ichitamba ne Tunisia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika mu America. Judge wedare repamusoro mu America re Supreme Court Justice Stephen Breyer vazivisa kuti vanoda kuenda pamugandigere. Muna 1994 Justice Breyer vakadomwa kuva umwe wevatongi vedare re Supreme Court nevaimbova mutungamiri weAmerica President Bill Clinton. Justice Breyer vane makore makumi masere nematatu uye vange vari umwe wevatongi muSupreme Court kwemakore makumi maviri nemasere. Nyanzvi mwinezve mutemo vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Massie vanoti kunyangwe hazvo vamwe mubato reDemocratic Party vange vachida kuti Justice Breyer vaende pamutandigere kuti padomwe judge wechidiki havafungi kuti vakamanikidzwa kuenda pamutandigere.
PaJustice Breyer vanga vane makore 83 uyezve vanga vava nemakore anokwanisa 28 vari Supreme Court judge. Vaka appointwa kuva Supreme Court judge na former President Bill Clinton muna 1994.
Justice Breyer vanga vari judge vakadini uye vakasiyana sei nevamwe vavakashanda navo makore ose awa?
Va Justice Breyer tingati vanga vari judge vaionekwa sevaitonga nyaya vachiisa kukosha kwekodzero dzevanhu vanonzi vari less privileged. Vanga vari judge uyezve vaigara vachitaura vachiti majaji afa kuonekwa senge rimwe branch rema politicians kana kunzi anganzi majunior politicians. Ende vanga vari judge vaida kuti majaji ne Supreme Court kana kuti nama court muno ma America aonekwe achingoita nyaya dzemutemo vasinganyanyo pinda munyaya dzematongero enyika.
Vamasiye, kuenda kwa Justice Breyer pamugandigere kunorevei kana takatarisa dare re Supreme Court pacharo uye kana takatarisa mutungamiri wenyika va Joe Biden?
Kuenda kwavo zvakunoreva ndezvekuti va President Biden vave nemukana wokuapoenda umwe judge. Va Justice Breyer nemakore anga vanawo 83 vakawanda vaityira kuti kuda vakaramba vari pachigaro zvaigona kuita kuti vaigona kuzofira pachigaro. Ende uyezve sezvo va Biden nemademocrats vane majority mucongress ende uyezve vane majority zvekare musenate azvanga zvichanaka kuti vaende va Biden kana kuti mademocrats ari mucongress nemusenate kuti kana judge achiuya achizoenda muSupreme Court ave achibva anominatewa napresident wemademocrats.
Justice Breyer havana kumanikidzwa here kuenda pamujandigere?
Adikati va Justice Breyer vakaforceredzwa kuenda nekuti ivo vakagara vataura kuti hapana influence ingabve outside ingava influence sa judge. Ivo ndoona sekunge ivo vanenge vazvionawo vega kuti kuda makore avo anga akuita senge anga kurereka uyezve nemamirira akaita zvunhu ekuti maDemocrats president Biden varipo pachigaro kuda vanga vachida kupawo mukana kune vari kutonga mazuvano maDemocrats kuti vaappointewo judge mumwe munyuwani anovawo ari kana achinzi fresh kana kuti achivawo nemakore akati dzikei nezvishoma.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Massie vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court rinoti vanhu vanokwanisa kukwikwidza nzvimbo nhanhatu dzedare reparamende dzenhengo dzebato rePeople's Democratic Party. Muimbi ane mukurumbira Hosea Chipanga anoti ari kukwikwidza kuve nhengo yeparamende inomirira Dangamvura Chikanga. jaji vedari repamsorore America Justice Stephen Breyer vanoti vave kuenda pamgrandigere tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivaine su zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.